hachina masava zoona uza tagara tichiona isu veprivate sector kwemakore matatu apfuura zvemabonasi isu vamwe takatozvikanganwa iko zvino chataa kutotambura nacho kubhadhara mwedzi nemwedzi salari yemwedzi nemwedzi chaiyo chaiyo kutaura kwandiri kuita nemi panapa pane makambani mazhinji vasati vabhadhara masalaries amachi ndokuoma kwakaita zvinhu muprivate sector
Dr. Joe
vachina masa vanenge vaita mateya isu tinoona hurumende ichiti haina mari asi ine mari because hurumende isina mari haingavi namaparlamentary namaseneta akawanda zvakadaro hurumende isina mari haingavi zvekare namaministry akawanda sekueducation kwaunoona kune sports kune ministry yeprimary and secondary higher and tertiary education nepsychomotor zvatinoona sokuti zvingangova ministry imwe chete tosevha mari vachina masa zvekare vanoziva kuti tina madiamonds akawanda vanogara vachitaura maminerals akawanda vanotaura zvekare kuti hakuna kune 90% people who are employed saka hationi sokuti vachina masa vangashota fiscal space munyika yavanoti ne 90% employment rate and only 10% imastatisi akabudiswa manje manje anova iyo hurumende kwainenge ichiita saka kwatiri vachina masa vatema vashandi vehurumende nedemo mumusoro
vamufukari tichitarisa iyo nyaya yekubvisa mabhonasi kuvashandi vangava vemuhurumende kana kuti vari mumakambani umo amuonewo here zvichizokanganisa nyaya yeupfumi nekuti vashandika tiri kuona kuti kana pari zvino vari kutotadza kutenga zvinhu zvakazara muzvitoro
ichocho icho kwadi chaizvo kubviswa kwemabhonasi kuchatokanganisa indastry nokuti mari yemabhonasi iyoyi ndo yanga ichitobatsirisa maindastry mazhinji chaizvo chaizvo kuti vakwanise kurarama kuzosvika kune rimwe gore next year yacho iyoyeyo mazona gore rino zvichanetsa asi sokutaura kwataa tichiita ini pano ndiri kutaura ndakamiririra maemployers saemployer unenge wasvikirwa nenhano rokuti zvino handisina mari yokubhadhara vashandi vangu ndoita sei the only thing chaunokwanisa kuita kuenda kunokwereta kubhangi kana vanokwereta kubhangi vakuida back inenge yava neinterest zvino iwe semunhu asiri kukwanisa kubhadhara iyo yacho iri kudiwa iko zvino koimwe yokuzobhadhara interest unoiwana kupi kana ndachitarisa kuhurumende iko zvino ndinoona kuti hurumende inongowana mari yayo kubva kuvanhu nemaindastry saka apapa ndandiri kutotarisa kuti kana vachina masa vakasabhadhara mabhonas then vachakwereta mari yokubhadhara mabhonas and kana vakwereta mari iyoyo vachazenge vaakuida yakawanda and kwavanongogona kuiwana mari yacho kumaindastry zvakare saka vanenge vaakudzoka zvakare kuindastry vachiti tinoda mataxes kana malevies taurai kuti moda kuchidaidza kuti chii and ivo vazonyatsochizviona manje vachina masa kuti haa apa ndaakuramba ndichingorova dhonge rakazvigwadamira kudhara dhara
Dr. Joe munoti kudii nezviri kutaurwa navamufukari vari kutiwo makambani muzvagara zvichiitika vagara vasasape vashandi bonus nekuti mari yacho hakuna hurumende iri kutiwo iri kukundikana
panga pachida nhaurirano dai vataurawo navashandi vehurumende vakati taona kuti kumari takanganisikawo vashandi vehurumende regai tikupeiwo palendi muvake dzimba dzokugara muvake napapa saka isiri kutarisa mushandi wehurumende asina pokugara anolodja chigadza pasi mimba yomusikana hazviitizvi